vakakosha kumhuri yeZimbabwe nekuti tavana mukana wekuti tichitaura sevanhu vanomirira zhinji yeZimbabwe. Nezuro akatanga kuti vanaka masocial partners, we went through all the issues. Hapana chainoita everyone. Tikuzibatane pamwe chete, tirenge pamwe chete kuitira kuti ikonomi yedu isimuke zvakare, tishande pamwe chete kuti tiwane neZimbabwe yakanakira munhu wese. Saka ndinotarisira kuti tichashanda zvakanaka sematangiro atakaita nezviro.
Asi vamwe vanga vachiti muri kunyanya kungotaura musingazadzikise zvamunenge matenderana. Pari kugadziriswa sei apa?
Zvinogona kunge zviri saizvozvo nekuti panga pasina mutemo wenyika unoita kuti TNF ivepo. Saka rwendo runo maprinciples akawiriranwa nemapartners akaenda kucabinet akaitwa approved. Aabvumirwa kucabinet ari kwaatemi general rinova ndoroya guru renyika yose. Kuri kugadziriswa mutemo, mutemo iwo unozoenda kuparlamendi woitwa mutemo wenyika. Saka kana waa mutemo hazvizokwanisika kuti mungoti zvachawirirana murega kuenderera mberi nazvo. Ndozvatiri kugadzirisa rwendo runo.
Honorable, tiri kunzwawo kuti hurumende iri kuronga kuti iwanise vanhu yatikati medical aid yaiya, vanhu vese vachibhadharawo mari kubatsira vamwe vanenge vasingakwanise. Mungatudza kuti zviri kufamba sei pachirongwa ichi?
Ndo zvakare zvatiri kutarisira kuita kuti ruzhinji rwedu havazi mufomal employment. Kutaura kuti vazhinji havana access to medical aid. Vanhu vazhinji vari kutadza kubhadhara mari yekurapwa. Saka tiri kuti it's our responsibility kuti tive nemedical insurance inoita kuti vasingawani chero munhu zvake, nekuti ikodzero yemunhu wese kuti akwanise kurapwa kuti awane utano. Saka zvatiri kuedza kuita ndezvekuti tikanga tabudisa chirongwa ichochi, tinenge taakubatsira vasingakwanisi vaya vasingakwanisi kuenda kumamedical aid mamwe.